mutauririwe bato rinopikisa removement for democratic change vaobet kutu vati vari mubishi rekukurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato rezanupf rakachinja mutungamiriri
isu sebato remdc inotungamirirwa nadr morgan chatsvanga pane zvakawanda zvatinoita zvatiri kuita pari zvino ndotonga vateereri vanoziva kuti tiri kumhanya nenyaya yebiometric voter registration tiri mushishi kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti vabude muhondo hwavo vanorejesta kuvhota pabvhara ndochokutanga chikuru ichocho nokuti kana usati wava registered voter zvotoreva kuti kuzovhota kwacho kuzovhota kwacho haukwanisi saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti ibude muhondo hwayo vanorejesta kuvhota nekuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera mdc nemaaliand partners ayo zvinotinakira pakuti dobha tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupower through ballot box.
Vagutu vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuitwe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwane mukana wekuti tiende panhepfenyuro inokondiroriwa nehurumende. Chirungu vachivo state controlled media chingava chivhitivhiti chezimbabwe television kana nepenyuro naidzodzo nezimbabwe broadcasting corporation maradio station avo ari mana tiri kufaita zvakasimba kwazvo kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richirwisa nepenyuro idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri weMDC inotungamirirwa navawashman ncube vakurawo nechihwai vatiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018 vachihwai vati mubatanidzwa wavo weMDC alliance ndodanho guru raive rakamirirwa nevana vezimbabwe saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome MDC alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANUPF mugore rinotevera. ZANUPF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachihwai vatiwo kunyange hazvo vaimbo vamutungamiriri wenyika nebato rezanupf varobert mugabe vaive dambudziko vati dambudziko guru munyika yebato rezanupf. Vachihwai vati vana vezimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri wezanupf.
Mugabe vanga iri part of the problem but haisiyo problem chete yatati nayo. Tine zanupf ichiri mhenyu asi zanupf ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa kuti tisakangamwa chazuru nehope inofarira kuenda.
Mutauriri webato repeople's democratic party vajacob mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri wezanupf hakuchinje uipi hwebato iri. Vamafume vati vachiri kufamba vachitsvaga rutsigiro kuvanhu nemashoko eshanduko yezvokwadi.
Tsumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage, anodya chibage mudyiro akasiyana siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rwezimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vanatsvangirai nanatendai Bita munguva yegovernment of national unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rwezimbabwe kuti tipinde mukenani. Zvekufamba nezanupf kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaemarson munangagwa avo vave kutungamirira bato rezanupf vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandura ruzhinji izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Patricia Mudadigwa.